Vana uvano tivakatora dano iri kuti vawanise vakare maramukana ukendera mberi nedzidzo sezvo vasingawanzowani mikana yakadai.
Vakare maravasasarira kumashure munyaya dzedzidzo, munyaya dzefundo. Zvova tinge tinewo machiremba, madoctors, vana muzvinafundo vari vanhu vane madisabilities vanhu vakare mara. Saka takaita partnership neyatinoti Limited Solutions Global neofisi yavo dzaambasada. Zvine zvimongwa zvakawanda zvatirikuita neLimited Solutions Global. Asi pazvimongwa izvozvo tikazosvika zvekare pakuti veLimited Solutions Global vatipe mukana wekutore 20% mazuva ose.
Vanoti pasi pechirongwa chavo vadzidzi vanopiwa mukana wekudzidza kusvika pachinhano chepamusorosoro chePhD. Denis Nokutenda Maposa ane makore 10 19 uyo ari kuita zvidzidzo zvebusiness management and artificial intelligence integration audza Studio 7 kuti akafara zvikuru nekuwana mukana wekuendera mberi nedzidzo.
Because hazvizi nyore kuti unoshaya mari kuti unechikoro. Zvinono scholarship inokwanisa kuprovida zvese kuti kwazi uine chikoro, especially disability yavo bhozani akawanda anova chindisinka enosozostavandira. Pano zvinozvoti munhu asingazvioni anobatsiri mucommunity. Samai avokapa isi tend to shine.
Anoti
hechizi ndoichanchiri engeri dzimu yavo kuti tikame role model kuna weshe ane disability akaita seyangu. And kuti aiwa kana mumwe munhu achitarisa pasi kana kuti anokudzivisira nda unokwanisa kupuza roo change community chete ndo chanongoda chete pasi.
Mumwe ari muchirongwa ichi Norman Trimo Manika ane makore 26 ari kuita Masters in Project and Operations Management. Anoti chirongwa ichi chichamubatsira pazvirongwa zvake zvekusimudzira vanhu vakaremara muZimbabwe uye kuchimubvurira nzira kuti azvisimudzire.
So mukana wekungochenda kuhigh and tertiary education wakuita kuti iwe ungochikwanisawo kupinda pamaorganizations iwayo. Because handingangotori munhu ka watore mara tode tichipinda basi chakudhikirizwa futi productivity yeorganization iyo zvakuleadwa futi tichi the poor downgrade yeeconomy yedu.
Mukuru wesangano reLSG Dr Mabo Daniel vaudza Studio 7 kuti chirongwa ichi chakatambirwa zvakanaka uye vanotarisira kuwedzera uwandu hwevadzidzi vachapinda machiri.
Zvakasvika kune vakawanda uye vakazvigamuchira vachifara. Tinotarisira kuti 25 cities ishomani chose. Saka ndinotarisira kuti ndichataura kuti dzizowanda dzigozokwanisa kuti at least 25 from every province munyika yangu muno yandiri yeZimbabwe. Tikatero zvinogona kuita kuti chiri chetumo.
Dr Daniel vatiwo kunze kweLuxembourg University vari kushandawo nezvimwe zvikoro zvepamusoro 60 pasi rese uye izvi zvichapa mukana kuvana veZimbabwe hwekuvandudza ruzivo rwavo kuti vagosimudzira nyika yavo munyaya dzeupfumi. Vanhu vakaremara munyika vanosvika zvikamu 15 kubva muzana pavanhu vese uye vazhinji vavo vanogunununa kuti vanoshayiswa mukana munyaya dzedzidzo nemabasa. Zimbabwe iri kuvandudza mutemo unoona nezvakaremara weDisability Act nechinangwa chekuenzanisa mikana pakati pavo nevamwe pamwe nekuvawanisa mikana yekuita zvese zvavanoda kuti vararame zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.